izo inyungu ze MDCT zange ziri kutsutsumwa nemafambisirwo vange ari kuitwa zvinhu pamusangano wanhasi kwaitika mhirizhonga mune mamwe maconstituents muHarare akaita semabhuku tapara uye musangano wange uchifanira kuitwa munzvimbo iyi watozoitirwa kumuzinda webato iri mukati meguta kumufakose vatsigiri vebato iri havana kufara nenyaya yekuti vamwe vanhu vange vanzi vanokodzera kumirira bato iri vange vasipopa mazita evanhu vanzi vataurira nenhasi vange vachitungamirira nhaurirano mumufakose amai Basiria Majaya vazivisa kuti nhaurirano hadzina zvadzaburisa
muwadhi 34 Pamela Chitime Tendai Mucheka Hanzu Mofati Alisoni wadhi 34 vachaenda kuprimary election zuva racho muchaudziwa zvekonsensasi zvaramba wadi 35 Inoki Mupahwande Pamaonde Rodhiwo Shambamuto Langton Mbira wadi 35 vatadza kuwirirana saka kuchaitwa primary election zuva racho muchaudzwa mamembers of parliament Suzan Matsunga Sabina Tiriboi havana kuwirirana vese vari kudiwa nevanhu chinja vaitira kwayo
nzvimbo iyi yakanzi nebato iri ndeyemadzimai asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita savatina chigadza vanoti bato rinofanira kuteerera zvino zvevanhu
zvinhu zvinotaurwa kuofisi nezvitaurwa pagraund zvinhu zvakatosiyana constituency is open for everyone but varikuimupakozenge imbori pamukazi mukadzi for 18 years 301 for another 50 years 300 women ndonziramba ingozi ndeyemukadzi nemukadzi sapana munhu vari kuuraya musangano ende siti remupakozi rinogona kuenda neimwe pati
mumwewo asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti haasi kufara nekuti pane vanhu vakawanda vange vachifanira kukukwidza vasina kudedzwa pamusangano wanhasi
apa havana kutitarudzira munhu watiri kuda va apa vavataura i vatotimkozera vanhu tiri so vanhu vakaisa macv apo munhu ari kudiwa nevanhu mudhara munhu ari open ari kudiwa nevanhu mudhara tisongoda maelection ari free andpay mudhara apinda apinda mudhara
amai Sabina Tiriboi avo vari kukwikwidzana naamai Suzan Matsunga vaudza studio 7 kuti kutaurirana kwakona uye vamirira sarudzo dzeprimary
but mukutaurirana makandidate kuri tu Suzan Matsuma neni Sabina Tiriboi atira kunzwisana kutitaurirane nekuti tese tine chiimbo chekuti ndipise macv dzakabva mumusha saka tinofungwa tikaenda kuprimary election ndoine decisioni yakanaka uchizive kuti anodiwa nevanhu kupfuura umwe ndeuko
sachigaro wemdct vamorgan comich vanoti misangano yekutaurirana iyi inoshanda chose uye kune mamwe matunhu akaita sematabeleland north nemidlands nemashonaland west vanhu vakatobvumirana kupanana mikana
tine dzimwe dzimwe dzakafana nana zvishava nengezi kwanga kuna advocate mudisi na Mr. Timivias vakaita zvakare kondensasi vakasiyirana Mr. Timivias ndo vakasara vari candidate ikoko kuna nzvimbo dzakafanana nana Magunje kukaita vachinonzwevana navachakanyuka vakataurirana zvakare vachinonzwevana rakamboramba zvavo vachiri pavanhu asi vachinonzwevana vakazonifonera vakuti chenini ndabuda murefu ndakusira vachakanyuka
vakomichi vati vane zvichemo vakasununguka kuzvikwidza kubato asi vati bato harisi kuzodzokera kumashure zvikuru sei yekuti pane mamwe maconstituency akapiwa vakadzi nevechidiki vakomichi vati misangano yekutaurirana iri kuitwa muHarare nechitungwiza uye vachapedzisira kumanikaland mangwana zvichakadai MDC inotungamirirwa navawashwe nguve yazivisa mazita evanhu makumi matatu nerimwe evanhu vachamirira bato iri pamaconstituency makumi matatu nemaviri ane bato iri muMDC Alliance mutauri webato iri vakurawo nechiwai vaudza studio 7 kuti vanhu vachiri kutaurirana mudunhu rehurungwe East
saka mazita makumi matatu nemaviri aya chasara iko zvino tasara nehurungwe East ndiyo isatu yapedza vapedza kutaurirana kuti vaona kuti kandidheti ichabuda ipapo ndeipi
vamwe vari kumirira bato iri munyori mukuru waro amai Miriam Mushai vachamira kukuwadzana constituency mutevedzeri wemukuru webato iri vaedwin Musoriwa avo vachakwikwidza kuti varesepwa vamwe ndava Maxwell Mutunzana kunopane East vamutsondi kumuve kunopane West vawitness Kumalo kutsolocho North vazenzo Mupofu kutsolocho South Joyce Njovu Gwanda North navaPatrick Dube kuGwanda Central ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.